This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anasi uri musi wesvondo nyamafufu 9, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vaimbove mutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats, amai Margaret Dongo, vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First, iro richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru, wave pamusoro-soro. Asi vari kushanda naamai Mujuru mubato rePeople First varugare gumbo vanoramba kuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo muurongwa hwekuumbwa kwebato idzva uhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vaimbove mutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats kana kuti ZUD, amai Margaret Dongo, vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First, iro richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru, wave pamusoro-soro. Amai Dongo vanoti pari zvino pane sangano rine zita rimwe chetero, iro vanoti riri mushishi kuumba umiriri hwebato reMovement for People First mumatunhu ose munyika. Vanoti bato iri richange richiumbwa nenhengo dzevakarwa hondo yerusununguko vari kunyunyuta neutongi hwehurumende iripo, pamwewo nevana veZimbabwe vane maonero mamwe cheteyo zvisinei kuti vanobva kumapato api. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Dongo, avanoti ndo vari kuona nezvezvirongwa musangano iri.
Urongwa hwatinawo makomredzi ndewekuronga inonzi Movement for People First, iri pressure group inobatsira kuorganiza vanhu pachiitwa urongwa hwekugadzirisa bato musangano.
Iyi bato ripera munei muchigadzirisa iri?
Chatikutanga ipressure group ratiri kugadzirisa kuitira kuti vanhu vedu vari kupinda muground vachiorganiza vanhu, vachimobilisa vanhu, vachikurukurira vanhu maererano neparty ichauya People's First. Inenge yakamira sei haisati yane zita. People's First is a slogan. Slogan yataidzisa kuhondo kuti pamberi neruzhinji rwevanhu, pamberi nepovho, pamberi nevanhu, bato roda kuti riiswe in place, richiri kuiswa in place, ibato richatungamirwa namai Mujuru. Rinova bato rakabuda muzano.
Saka pressure group iyi iri kuumbwa riini?
Pressure group yakatoumbwa kudhara zvekuti takanga tichitoita mabasa kubvira taatone 6 months. Yakaumbwa kudhara tanga tichitoita mabasa, tichiita restructure, tichikurukura nevanhu vakasiyana-siyana kuti chikonzero chiri kuita kuti tiuye neimwe bato rakasimba richange richitungamirwa namai Mujuru.
Saka bato iri rinongotarisirwa kuzoumbwa riini tichiona kuti sarudzo dziri kusvika zvino 2018?
Ndosaka takaisa pressure group iyoyi inonzi Movement for People First kuti ive inoenda kuvanhu ichikurukura navo kuti vanzwewo kuti vanhu vanotimu zvichemo zvavo, nekuti kana tichigadzira constitution zviya zvibumbiro remutemo rinoumbwa nevanhu nezvinhu zvinenge zvabva kuvanhu. Saka patinenge tiri muprocess kutaura nevanhu, vanenge vachitaura zvichemo zvavo, uyezve zvichemo zvavo ndo mapolicies ebato riri kuteera nyowani. Asi hatisi kuziva kuti richaumbwa musiwani. Ndosaka tiri kuti isu semacomrades chiregerai, tisanorova ndima
Ndevapi wamwe vari kushanda mu Movement for People First iyo ikunze kwa maidongo andiri kutaura nawo parizvino?
Pane vakati wandei kubulawayo tine vanonzi vakomredi Mukandla nemamwe makomredi akati wandei kunana Sanyatsuku tinana komredi Paka tinana komredi Farai tina makomredi akawanda.
Vanga vari amai Margaret Dongo vanove vari kuona nezvezvirongwa musangano reMovement for People First vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vari kushanda semutauriri wechikwata chePeople First icho chinoti ndicho chinoshanda naamai Mujuru varugare Gumbo varamba mashoko ari kutaurwa naamai Dongo ekuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo mukuumbwa kwebato idzva uku. Vagumbo vanoti havana kana zuva ravakambogara pasi naamai Dongo vachironga nezvebato idzva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handizivi kuti tingazvitsanangura sei, hatingozivi isu. Hazisi zvinhu zvatakagarira pasi tikataura. Mai Mujuru vari very very clear kuti vavanoshanda navo ndivanani, ende kuti munhu azotanga kubuda nemovement yakadaro, aiwa hatizvizivi ndezvadongo. Isu zvatingangopanonzi kuti isu tine filosofi yatinoti inclusiveness, yekuti iko tinoti munhu wese ane raiti yokuita kutaura zvaanoita, but zvinenge zvisina kunaka kuti munhu ataure pamusoro pomunhu iye ana vanhu vake vaanoshanda navo. Mai Dongo havashandi namai Mujuru. Mai Mujuru nesu vatungamiri vemusangano wePeople First hatina kugara pasi tikataura izvozvo kuti avainge anangati kunopfuma vapati. Chatinoita navanhu vedu ndechekuti vanhu vanoda kuti vawane nzira dzokureza mari nadzo nekuti vane musangano. Hakuna chinhu chakadaro Nhanike Dzonga. Vanhu vanotaura ndini saspokesman kana kuti vanotaura somunhu watakati ndiye habari secretary general wedu.
Asi imiwo mune urongwa here hwekunge muchizoparurawo bato renyu?
Takangoriita taurira vanhu ndonga kuti haiwa vanhumirirai. Izvi sotungamiri tinoziva zviripo, tinoziva mabhenja zviripo, tinoziva zvinodikamwa pakufoma pati. Hatichiri kuita some of us for the first time, takabva kare. Saka hakuna chinombotinetsa nekuti tinoziva mastrategies okugadzira mutakami.
Pane urongwa hwezoro remagamba huriko mangwanaya. Imi nevamwe vamuinawo muPeople First muchawanikwa here muchinge muri pakati pegungano richaenda kuHeroes?
Komitiikodinamanyaracho handiki kuti Mamujuru vachaenda. Ini chaandinoziva pana Mamujuru matauriro avanoita ndeyekuti ini handidi kuti ndiite zvinhu zvinoita kuti ndinoita maconflict navanhu. Saka handizvi kuti vanoenda kana havaendi, but sokuona kwangu handizivi kuti vanoenda.
Vanga vari mutauriri wePeople First uye vakadzingwa mubato reZANU PF varugare Gumbo vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaGodfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kurasikirwa kuri kuramba kuchiita vashandi mabasa kuri kukuwadzawo hurumende nekune rumwe rutivi sezvo iri kurasikirwawo nemari dzemitero dzaifanira kunge dzichipinda muhomwe. Dr. Kanyenze vanoti kurasikirwa kwemabasa uku kunorevawo zvakare kuti vanhu vanofanirwa kunge vachitenga zvinhu muzvitoro vanenge vasisakwanisi sezvo vanenge vasina mari, izvo zvinozobatawo zvakare vezvitoro. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kana vanhu varasikirwa nemabasa, hurumende yarasikirwa zvakare nemitero. Haichagoni kutora mitero nokuti vanhu havasisina mabasa. Zvakare kushaikwa kuvanhu mabasa zvinotirova izvo kuti muchirungu pano inonzi circular flow of income. Zvinoreva kuti kana mushandi ainewo mari ndiye achatenga zvinhu zvekutextiles zvataichitaura zvaya nekuclothing. kana munhu asina mari zvinhuzo zvakaonekwa nechijeta yekuti ndo pane nyaya mwongo chaizvo zvekuti vanhu havana cheruviri tinogona kuti vatenge ndo dambudziko iroro kana vanhu vasina mabasa zvinoreva kuti yangu vafakoti nekuti ukashaya basa kunyanya uri mudhorobha zvinoreva kuti hauchagoni kubhadhara mari yerendi hauchagoni kucherera magesi hauchagoni kucherera mvura hauchagoni kuendesa vana kuzvikoro hauchagoni kuita zvinhu zvinoita kuti uve nenduramo saka zvinotoreva kuti wava kutotiza vanhu vazhinji vanenge vakutodzoka kumusha chaiko nokuti mudhorobha hamugariki kana usina cheruviri
asi iyo hurumende iri kurarama sei iri kuwana mari kubva papi tichiona kuti mapoka mazhinji eikonomi kana kuti enyaya dzeupfumi haasi kusenza
kurarama kwehurumende kwanetswa nokuti mari yavanowana yaderera chose saka nokuderera kwaita mari yehurumende chava kunetsa ndechekuti chikamu chinokwana 83.4% chemari yehurumende chiri kuenda kundobhadhara vanhu kuti vange vari mumabasa zvotireva kuti mari yokuti munhu aite basa raatinonzi aite muhurumende anonzi maoperation cost hapasina
nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunhare muharare nestudio 7 verimwe sangano revanotengesa mumigwagwa renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai ava vakapedza mazuva gumi nemasere vari muusungwa vanoti vakashungurudzwa munguva yavakanga vari muusungwa vavadzai vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzesangano ravo vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vasungwa ava avo vari kunze mushure mekubviswa mari yechibatiso vari kutarisirwa kudzokera mudare musi wa19 mwedzi unouya ngatinzwei hurukuri yataita navo pamusoro penguva yavanga vari muusungwa
mukoma ndoda kutanga nokutenda sapoti yatakawana kune vamwe vanoiripa vatiri kuita kurepresenda kwatiita mavhenda asi ndingada kuti mabatirwo acho ataita kuusungwa uku anongotaridza kuti senyika tine basa rokuita pakuchengetedza kodzero dzevanhu taisiswa senge vanhu vakatokonzitwa vanhu vakatobatwa nemhosva asi munhu wese anozvizva kuti tanga satamboenda kana kuteerezi mhosva kundotongwa taiitwa senge vanhu vari kunzi ndimi muriuda kukonzeresa kunzwa mukopoto munyika
makashungurudzwa here pamaa muri muusungwa
zvaitwa pachena vaiuya vamwewo vanenge vabvawo kumamwewo mapofisi vachizitiwo vabvawo kune mamwe kana kupresident copis vaida kunzwa kuti zvakamira sei vatingoti kunza nokushandana navanani vanoimba chinhu chakaita sei then ndokunga munotondera kuti pakambozouyawo shamwari dzedu dzomupindu society dzida kutiwo nokwandwa panova pakazopedzisira pakakunzi panga pakakuridzwa kuti vachidisa kunzai hamukwanisi kuona vamwe venyu zvakatitisawo icho sevanhu vanga vari muusungwa kutashuwa dzinotoridzwa vanhu vaida kuzoona vamwe vavo ende zvaitichisa sevanhu vanga vasina hope yekuti tichabudiswa here nekurambirwa kwataitwa bheu kuya tiri mukati memomutirongo takatangawo kutorwa tichibvunzwa bvunzwa o ava vauya kuzokuonai ndivanani vamwe vacho vanonzi vakonzeresa mumova mupopoto zinongotanga kungochiswa chiswa zvinongoziva zvinongoitwa chia asi ndoda kuti nditi hatina kurasa tarini
mukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai vari parunhare muharare nestudio 7 yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukomana wechidiki Promise Mukwananzi anotungamira iye sangano reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti ZISO. Promise akambotungamirawo vadzidzi paUniversity of Zimbabwe nekuZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU uye akambovawo munyori mukuru muYouth Assembly yeMDCT uye akange achitungamirawo vechidiki muMDC Renewal Team. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 Promise.
Notenda makadi vateerera kanaka.
Aiwa tinovimba vateereri vari nani. Promise nyaya yako inenge inoti inakidze zvikuru. Ungatudza kuti sei wakafunga kubva kune nyaya dzezvematongerwe enyika idzi uchienda kunoumba iro sangano reZimbabwe Informal Sectors Organizations zvazvaita sei?
Pane zvizhinji zvakanga zvaitika zvakakonzera kuti titore matanho akaita sei andakazotora. Shure nekunge sangano wedu weDCT wakundikana musarudzo ya 2013. Wakaita kukakavadzana zvikuru vachiona kuvanhu vachiita maonero akasiyana kuti musangano waifanira kuendera mberi nenzira ipi. Ndokumwe ndopakatangira matambudziko akawanda ipapo. Zvakazokonzera kuti musangano upatsanuke nepatsanukane. Saka ndakazongoonawo ndega ndakatarisa kuti mamiriro aita musangano pari zvino ndega ndimbotora mafemu. Ndimbobetserawo nyika ndiri pamwewo pandinomanyawo ndiri pamwewo pandoona kuti ndogona kuita zvinhu zvekuti zvinobatika zvinobetsera ruzhinji rwemhuri yeZimbabwe.
Saka unetarisiro here kuti uchazodzoka zvakare munyaya dzezvematongerwo enyika idzi kana kuti watogeza hako maoko sapirato?
Nyaya dzematongerwo enyika dziri addictive, dzinopinda muroko. Kana tichinge wapinda munyaya dzematongerwo enyika kuti wozobudamo zvachose zvinotinetsei. Saka hameno unofamba kwenguva dzimwe dzinenge dzichifamba sei, asi chagara chimbori chishuwo changu ndichiwa nemamwe mayuth akasiyana siyana akazopatsanuka patsanuka kushandira mhuri yeZimbabwe nenzira yataishanda nayo tiri kumusangano weMTC epitime.
Asi uchitarisawo zvawakaona imo munyaya dzezvematongerwo enyika, ungati vechidiki vanopuwawo rukudzo here nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika?
Zvinonetsa. Problem inenge iripo ndeyekuti vechidiki kavanenge vane energy and they are always vanenge vari threat kuvakuru vako. Aka pavanoda kuti vasimudze musoro zvakanyanya, zvinotinetsei, havanyatsopiwa mukana wakakwana.
Tochitarisa zvavakuita mazuvano zvekushanda nesangano reZiso iri, chii chakapa kuti ufunge kuti unge uchivamba sangano irori?
Sangano chakavamba takawanda nevamwe vakasiyana siyana. Taona taongorora mamiriro angaita yatingati political context yemunyika kuna ma-2013 mushure mekunge sarudzo dzapfuura. Takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vashaya mabasa, vasina mabasa avaisenza. Saka takaona kuti paakudiwa kuti vanhu ivavo varongwe kunge vachikwanisa kutaura vaite misoro yavo pamwe chete, vataure nenzwi rimwe chete kuti vagonzwika pamatambudziko ataiona kuti vachagona kusangana nawo mberi. Anova matambudziko avakachena pari zvino kuti ndomaproblems arikusangana nevanhu veinformal sector munyika ino yeZimbabwe nehurumende, kusanganisa nehurumende yacho kuti taiona kuti panofanira kutsvagwa pfungwa dzakadzama kuti nyaya yeinformal sector yogadziriswa sei kuti ikwanise kubetsera kuvandudza panyaya dzeupfumi hwenyika ino.
Saka ungati kupinda kwako muchikamu icho chikuru kubatsirawo here vanotengesa mugwagwa? Uri kuvabatsira zvakaita sei kana kuti muri kubatsirana sei?
Zviri kubatsira zvikuru. Ukatarisa tambo miramira chose tichidifenda kunyanyanya mavenda dzapa takatanga kuita macourt case aya, zvino tiri kufamba tine chirongwa chedu chekuda kutanga kufamba tichivakira mavendors maguta akasiyana siyana, matrading stores, matrading spaces akaitiraka isisi kuti vakwanise kurapa kutengesera zvakanaka uye panokwana kuti zviri kuitwa necountry, nekushanda navo pamwe chete tichionesana kuti nzvimbo dzakavanakira dziri pasi. Tochitaura nemakanzu nehurumende tolobha kuti nzvimbo idzodzo dzichengeterwe kuti dzinge dziri dzekutengesa.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma, promise nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa tinotenda.
Tatenda. Manga makateerera kumutungamiri wesangano reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti Ziso vaPromise Mukwananzi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbo vemutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats amai Margaret Dongo vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru vave pamusorosoro. Asi vari kushanda naamai Mujuru muPeople First varugare gumbo vanoramba kuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo muurongwa hwekuumba bato idzva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Mavelas Mutanganya uye.